Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomiso yena udzedudza nasi muvhuro gunyana 24/2018 vaimbova gurukota rezvematunhu nekutongwa kwemaguta muhurumende yava Robert Mugabe vasevhi yakasukuwere vanosungwa nemapurisa mushure mekuzvipira kumapurisa ayo anonzi anga achivatsvaga nenyaya yebhambu rakaputika kuwhite city stadium mubulawayo mwedzi yakati kuti yadarika vanhu vanosvika makumi mana nevatatu vafa nechirwere chekorera muguta reHarare chete kusvika mukuvira kwezuva nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri muamerica apo vari kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York dzimwe nhengo dzeNDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinoti hadzikurudzire kuti vachamisa vashande pamwe chete nehurumende yavamunangagwa sezvo vakaita izvi vanenge vatambira kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo zvikwata zvenhabvu zvisere zvinopinda mumaquarter finals echibuku super cup muchirongwa chelive talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hamba neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu